Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro gunyana 16, 2019. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Tiri kubudisa chirongwa ichi live izvozvi paFacebook page yedu yeVOA Shona. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti hezvino izviri muchirongwa chanhasi. Mutumbi uye vaimbove mutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe unotadza kuenda kumusha kwavo kwaZvimba. Vakafanobata chigaro chemutungamiriri weZimbabwe Hospital Doctors Association Dr. Peter Magumbei vanopambwa nevanhu vasingazivikanwi kuti ndivanani. Tichanzwa zvinobva kwamuri imi vateereri veStudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutumbi webhaibhove mutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe wakatadza kuenda kumusha kwavo kwaZvimba nezuro zvichinzi mudzimai wavo amai Grace Mugabe vakange vachirwara. Vamwe vehukama vanoti mutumbi uyu wava kusvika kwaZvimba nhasi masikati. Arthur Chigoriwa anoti panyaya inotevera.
Vanhu vanosvika chiuru vaswera vakamirira mutumbi wavaMugabe uyo wanga uchitarisirwa kusvika kwaZvimba nhasi masikati. Mutauriri wemhuri yekwaMugabe uye vari muzukuru wemufi vaLeo Mugabe vati mutumbi wavaMugabe watadza kuuya nezvikonzero zvavati havazive sezvo vangotumwawo namambo Zvimba. Valiyo Mugabe vati mutumbi uyu uchauya kumusha mangwana mangwanani.
Ndaudzwa naChief Zvimba kuti urongwa hwachinja. Mutumbi hauchauya nhasi, wakuya mangwana mate. Zvikonzero zvachinjisa handina chandiuziva. Chandangoudzwa ndevekuti taurira vanhu mutumbi wakuya mangwana.
Asi mambo Katiza Gombo avo vanonzi Gibson Jenami vati mutumbi hauchauya kwaZvimba sezvanga zvakatarisirwa sezvo amai Grace Mugabe varwara.
But because nokubatikana kwavo mai mai takutomirira kuti confirm kuti vari free here kuuya izvozvi kana kuti mangwana zvokuti tingangoite mandi.
Mambo Katiza Gombo vatiwo mutumbi uchange uri mumaoko ehurumende kusvika musi wauchadzikwa. Asi izvi zvapesana nemashoko avaliyo Mugabe avo vati mutumbi wavaMugabe uchange wakachengetedzwa nemhuri yavo kusvikira guva remhando yepamusoro rapera kuvakwa.
Anga ari mumaoko memhuri pa 30 days tiri kuteera. Anenge akachengetwa nemhuri, anenge ari mumaoko memhuri. President nezuro vakataura vakati zvinhu zvese taakusiyira kumhuri ndoichazotitaurira kuti tinofamba sei.
Kusarongeka kwemafambisirwo eurongwa hwekuvigwa kwavaMugabe kwasiya vanhu vakawanda vanga vari panhamo vasazive kuti mutumbi wavaMugabe uchauya here kana kuti kwete sezvo paine mazuva angangosvika 30 usati wavigwa. Valiyo Mugabe vati mutumbi wavaMugabe uri kugara zuva rimwe chete kwaZvimba wodzokera kuHarare uko uchachengetwa usati waradzikwa. Valiyo Mugabe vati vanhu vanenge vakaungana panzvimbo imwe chete kumba kwavaMugabe kuHarare. Mafambisirwo ekuvigwa kwavaMugabe kwakatemesa vanhu vakawanda misoro munyika vachiti kunetsa kwaiita vaMugabe vachitonga ndiko kunetsa kwavave kuita vafa. Ndakamirira Studio 7 kwaZvimba, ndini Arthur Chigoriwa.
Tina Arthur Chigoriwa parunare ari kwaZvimba kwekare.
Arthur, pava nechinguva chishomanana kubva zvawatumira nyaya iyi. Pane chambozosara chikaitika here chaungatitaurirawo?
Hongu, vaiyo iyo mugabe vazotaurira vevanhu vachivataurira nezvourongwa hwekuti mutumbi wainge hauchauya asi chavanyanya kusimbisa ndechekuti ivo vataura kuti vakaregerera hurumende kana kuti yakaregerera ZANU PF mukubvisa kwavakaita vamugabe saka naivo vanhu vanofanirwa kuregererana munyika kuti zvinhu zvifambe
pane zvavambotaura here nechikonzero chekuti mutumbi hauchauya
vamuviwe mugaba havana zvavataura nenyaya yekuti mutumbi hauchauya vangoti ivo vainge vatumwa nachefe zvimba kuti vangotaurira vanhu kuti mutumbi wainge usingauyi asi vachiti vanga vasina zvikonzero
pane chakarongwa here kuitwa zuva ranhasi kwazvimba ikoko
chakarongwa izvozvo hapana charongwa vanhu vakangomirira kuti mutumbi uchiuya nekuti vanhu vese vakamira kuti mutumbi uye saka nekusauya kwaita mutumbi hapana chimwe chinhu chakarongwa vanhu vakungoenderera mberi nekupa matestimonies kana kuti vachitaura zvavanoziva pamusoro pamugabe nhoroondo yavo nezvavanovarangarira nazvo ndofunga kuti izvozvo ndo zvichangoramba zvichingoitika vanhu vachiridza mimhanzi kusvikirawo mangwana pano kutarisirwa mutumbi kuti uchauya
nyaya yekuregerera yawataura iyi yanga yabvira papiko
nyaya yekuregerera yanga yabvira pakuti vamugabe valiyo mugabe vanga vataura kuti ivo vakaregerera hurumende kana kuti ZANU PF mukubvisa kwavakaita vamugabe nechisimba vachiti vakanga vataura navo saka mukutaura navo kwavakaita vari kuti ivo ndo zvakaita kuti pave nekutaurirana pave nekuregererana mushure mekunge vakuda kunzi mwana wavo kana kuti vamugabe vave gamba saka iyoyo approach yakaitwa iyoyo ndo yaita kuti vasvike pamashoko ekuti vakavaregerera vakakwanisa kutaura navo saka vari kukurudzira vana vemuzimbabwe kuti kutaurirana kuregererana ndiko chete kunofambisa nyika kuperi
tinotenda zvikuru nemashoko iwayo Arthur tichadzoka kwauri zvakare kuti ugotitaurira zvinenge zvaitika
hama dzevaimbova mutungamiri wenyika varobert mugabe dzinoti mutumbi wavamugabe uchavigwa chete kana vachinge vapedza kuita chivanhu chavo mutori wedu wenhau thomas chiripasi aenda kumusha kwavamugabe uko ataura nehama nemadzishe emufi ndokutipa nyaya iyi
hama dzavamugabe dzinoti kuradzikwa kwemufi kuchaitwa mushure mekunge zvose zvinodiwa kuitwa muchivanhu chedzinza ravo zvazadziswa mumwe wehama idzi ndivadominic matibili avo vanoti baba mukuru kuna vamugabe vati pachaunzwa mutumbi wavamugabe pamusha pavo vesvondo vachapiwa mukana wokuita zvechechi asi chivanhu ndicho change chiri pamberi vari kutaura vakamirira mhuri yemufi valiyo mugabe vakati vamugabe avo vakashaya svondo rapera kuchipatara cheglen eagles kusingapore vacharadzikwa kwapera mazuva makumi matatu asi veruzhinji vari kubvunza kuti mutumbi wavamugabe uchachengetedzwa sei kwenguva yakareba kudai vamwe vasingaite zvechivanhu vanoti hapana chinotadzisa kuti mutumbi uyu ugare kwenguva yakareba kudai uri mumba ine chando inochengeterwa vanhu vakafa kana kuti mochari asi munin'ina wavamugabe vaaugustin chidhakwa vaudza studio 7 kuti kunyange hazvo pasati pave neurongwa hwakati tsvikiti hwekuti mutumbi uyu uchachengetedzwa sei kuti usaipe vati pachivanhu pane mukana wokuti mutumbi uyu unoiswa muninga
makare kare chaivo chaivo handichazi asi kare ya vamwe mumwe vaisasikwa vamwe vaiswa mapako voyani voomeswa vamwe vaiswa muninga yovharwa
ishe dununu zvimba avo vane zita rekuzvarwa rekuti rafael zvikaramba vaudza studio 7 kuti chivanhu chichaitwa pamutumbi wavamugabe hachisi kuzoziviswa veruzhinji vati kuradzikwa kuchaitwa mutumbi wavamugabe kumarinda anovigwa magamba enyika muzuva risati ranyatsozivikanwa hakutadzise veukama kuita chivanhu chavo pahama yavo
isusu tinoziva tsika dzedu hadzisingazidisclose tikadzimara tangodzidisclosa chete hapasisina chivanhu chatakuita
Pane mashoko angashitenderere kuti vamugabe vaive mambo pachivanhu chekumusha kwavo zvichapa kuti vavigwe pachivanhu sezviri kutaurwa nemhuri yavo, asi vachidhakwa vati mufi akaramba ushe. Studio 7 yabva kwazvimba yaendawo kumba kwavamugabe kuHarare, iyo inozivikanwa nekuti Blue Roof, kwatasvika madzisha achinzi anga ari mumusangano neveukama vachizeya mafambisiro avachaita chivanhu chavo pakuvigwa kwavamugabe. Pataenda pamhepo tanga tisati taziva kuti ndechipi chaizvo chivanhu chichaitwa pakuvigwa kwavamugabe. Kumusha kwavamugabe migwagwa inoenda kumakuva yanga ichigadzirwa netarakita, kunyange hazvo hurumende iri kuenderera mberi nekuita gadziriro dzekuviga vamugabe paHeroes Acre. Ndakamirira Studio 7 kwazvimba, ndini Thomas Chiripasi.
Vana chiremba vachitsigirwa nemamwe masangano evashandi vakaratidzira pachipatara cheparirenyatwa nezuro vachitsutsumwa nekupavanoti kupambwa kwakaitwa nemusi wemugovera mutungamiriri weZimbabwe Hospital Doctors Association Dr. Peter Magombei. Rutendo Mawere anotipanyaya iyi.
Vana chiremba vataura neStudio 7 vati vari kurwadzikana zvikuru nekuchikoro kuri kuitwa kodzero uye havasi kuzodzokera kubasa kusvika Dr. Magombei vadzoswa nevakava pamba. Mutevedzeri wemutungamiriri weZimbabwe Hospital Doctors Association Dr. Masimbandoro vati havasi kufara nekushayikwa kwaDr. Magombei avo vakapedzisira kuonekwa nezuro. Vandoro vati Dr. Peter Magombei vange vakataurira vamwe vavo kuti vari kutyityidzirwa nevavaifungidzira kuti vasori. Vandoro vati vazivisa mapurisa epakamba yekubudiriro.
Vakambenge vachitretenwa vachimbotaura kuti vakomana ndiri kuteerwa, ndiri kufonerwa, ndichipiwa mameseji ekutretenwa vachingosuspect kuti maybe mastate security agents. Then vane imwe screenshot yavakatosenda futi ndofunga mamboiona musocial media umwe yanga yakanzi zoni ramba uchita zvauri kuita uchakutora nechamupupuri.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi remapurisa panyaya iyi. Dr. Ndoro vashoropodza kwavanoti kuchikoro kwekodzero dzavo vachiti vana chiremba vanoda kuti avakapamba vamagombei vavadzose vari mupenyu uye utano hwavo husina kuvhiringwa. Imwe nhengo zvekare yeZimbabwe Hospital Doctors Association vatapiwa mungofa avo vanoshanda pamwe chete naDr. Magombei paHarare Central Hospital vati vamagombei vakatumira mashoko paWhatsApp kuma10 manheru apfuura vachizivisa nezvekupambwa kwavo nevarume vatatu.
Kane zuro manheru takazongonzwa chiremba Peter vakatumira meseji kuma10 dzeusiku vachitaura ivo kuti vatorwa nevarume vatatu vavasingazivi ende vari kuendeswa kwavasingazivi. Saka kubva nguva dzavakatumira meseji, to be precise 19 minutes past 10 p.m. musi wa14 September kusvika izvozvo hatisati takwanisa kuvabata Dr. Peter.
Vamungofa vati kunyange hazvo kune kutya kukuru muna nachiremba vawirirana sesangano kuti vana chiremba havasi kuzodzokera kumabasa kusvika vamagombei vadzoswa kumba kwavo. Mutauriri weZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbirai Mafunda vari kukurudzira mapurisa kuti aite basa ravo nemazvo kuitira kuti zvizivikanwe kuna vamagombei. Sangano reZimbabwe Hospital Doctors Association rati richange richizivisa matanho arichange richitora kusvika vamagombei vawanikwa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Zvichakadaro, hurumende inoti iri kushushikana zvikuru nekutsakatika kwevakafanobata chigaro chasachigaro weZimbabwe Hospital Doctors Association Dr. Peter Magombei, avo vanonzi vakapambwa usiku hwemugovera nevanhu vatatu vanonzi vakange vakapakata zvombo. Mumashoko avo kuruzhinji rwevanhu, gurukota rezveutano Dr. Obadiah Moyo nezuro vakati bazi ravo rinoshishikana zvikuru neraramo pamwe chete nokuchengetedzeka kwenhengo dzaro. Dr. Moyo vakakumbirawo vamwe vanoshanda naDr. Magombei kuti varambe vakadzikama munguva ino uye kuti vabatsirane nemapurisa kuitira kuti nyaya iyi ikasike kupedzwa. Mutungamiri wesangano revarairidzi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObed Masaraure avo vakambopambwavo vakaregedzwa vanoti vari kukatsamadzwa nekuenderera mberi kwenyaya dzekupambwa kwevanhu munyika nehurumende ichiramba yakanyarara. Ngatinzwei vachitsanangura muhurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Zvino zvinoshungurudza chaizvo, tinanyoshungurudza nechekuti nguva yavagara vapambwa yarebesa kudarika zvatinosiziva. Zvasiyana nezvatakatsoona kumashure, ini ndakapambwa hongu asi ndapambwa pakati peusiku kwakanga kwachena ndanda kukwanisa kuendesa kana nemhuri yangu. Kubva pavakapambwa kusvikira nguva ino hatisati taziva kuti varipi. Zvino zvinotishungurudza zvinoita kuti titange kufunga ndangariro dzezvakamboitwa kungana vaitaidza mara vasina kuzomboona zvachose zvinoita kuti tizwe kunyanyonyunyuta zvakanyanya. Chimwe chinotishungurudzazve inyaya yekuti vasati vapambwa tinoona kuti vane mameseji avaitumikwa vachishishidzirwa nevanhu vaivaudza kuti tavapedo kuzokubatai. Asi tichitarisawo nenyaya yetekinoloji iriko, tine makambani ane simba rekuti vakwanise kuona kuti zvaibva kupi meseji yakatumikwa nani, chokutarisira kuti vachatamba basa rakakurisa kuti tikwanise kuziva kuti vanhu vavashishidzira ava ndivanani, vatinofungidzira kuti ndo vangadai vazovatora. Chimwe chinotishungurudza ndechekuti sevashandi, kuti kana wachema kuti mari yangu iwedzekwe. Ndizvo zvinochiita sasangana navamugombei kuti vachimotiwo nyaya yedu yemari semadhokotera tiwedzereiwo tizene mhuri dzedu. Zvinoreva kuti seorganized labour kodzero dzedu dzese dzabiwa, hatina kodzero dzatinadzo.
Asi kava Masaraure, tiri kuona mamwe mapoka evanhu vari kuti hakuna kupambwa kuri kuitwa vanhu, asi zvinhu zviri kuitwa nevanhu vanenge vachida kusvibisa zita renyika pamwe nehurumende.
Chinoita kuti titi kupambwa uku kuriko kuritwa nehurumende ndevekuti ini pandakapambwa ndakapambwa nevanhu vanga vakabata pfuti dzemhando yemaAK-47. Zvirove pfuti zvinongowanikwa nevanhu vari muhurumende. Tichitarisa nyaya yedu yekubata pfuti muzimbabwe, hakuna munhu angangobva abatenga AK-47 yakagara mumba. Tichitarisa zvenyaya yekuti teteri nesekiriti yakati simbei zvekuti vanhu vakatenderera munharaunda vanotoonekwa nemapurisa kana dziri mbavha dzikatozivanwa pane mbavha dzapinda. Saka zvatiri kuona ndezvekuti pari kusiyiwa mafootprint estate zvakanyanya, asi iyo state isina chairi kuita kuti tizive kuti ari kuita izvi ndiani. Ini ndakapambwa muna January zvakare, manumber plate evanhu vakandipamba ndakapa kustate. Zvinove zvinhu zvazvingori nyore kuenda kuna kuregistri kuona kuti mota yakarejistwa musamani yotsvakurudzwa zvoenda futi zvokonekwa kusvika zvawanikwa kunzi yakanga inaani musuyo vanhu avobatwa. Asi hapana nyaya yatiyamboferefetwa kubva pese kunyange zvangu ndakanyoresa kumapurisa nhoroondo yekupambwa kwangu yese.
Avo vange vari mutungamiriri weATUS vaObed Masaraure vari parunhare naJonga Kandemiri weStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. MuDaily News, vana chiremba vanoramba kutambira mazana matatu nemakumi matanhatu emadhora avenge vapamidzirwa nehurumende vachiti vanoda kuti mihoro yavo ienderane neuremu hwedhora rekuAmerica. MuNewsday, sangano reInternational and Transparency Initiative rinokurudzira hurumende nemasangano akazvimiririra kuti vabudise pachena mabasa avari kuita muvanhu kuti vanoda kuongorora zviri kuitwa pamwe chete nemari dziri kushandiswa vakwanise kuita izvi. MuHerald mune nyaya inotiva Robert Mugabe havana imba yavakasiya sezvo dzimba mbiri dzavakanga vachishandisa kusanganisira iyo inonzi Blue Roof dzakange dziri muzita reZANU PF. Muchikamu chino tinopa vateereri veStudio 7 mukana wekuti vazvitaurire vega zviri mupfungwa dzavo.
PaStudio 7 apo harume ini ndoramba nditaura kungosvika mhodhi yangu atorwa weni vandati nyaya yava namunangagwa. Ndinoitwawo Benjamin Shumbeo, ndandiri kuno kuSouth Africa. Nyaya yamunangagwa naMugabe yeuwo rine paHeroes, please please maZimbabweans, chora bando panonzi demonstration dai ari ma demonstrations atinoita tingaita ma demonstrations against this because azvibatsiri azvibatsiri kuti vanhu vaite hori nemari yenyika vanhu vachishaya magetsi vanhu vachishaya mishonga muzvipatara imi makutora chitunha chemunhu chakafa kuchikoshesa zvekuda kutotora mari iri wotse emillion kuti muite zvekukoshesa chitunha kati mune zvikwereti zvemagetsi mune zvikwereti zvemishonga hamusi kukwanisa kusupply mushonga muzvipatara hamusi kukwanisa kupa vashandi mari yepei hamusi kukwanisa kupa maticha mari yaanochemera asi muri kuda kuita zvekutsvaga zvekukoshesa chitunha kuchikwidziridza watfu zvinobatsira chi zvinobatsirei kumwana zvinobatsirei kumhuri yezimbabwe inodya chii pachitunha yakakosha chiko femuri yamugabe yekuti ivonoiteerera haiwa kani vamunangagwa maakutadza kuziva zvamuri kuita unoteerera femuri yamugabe kusvika iti chero ichida kuparadza nyika wakatarisa watoti yese ngaiparadza vanhu vakaba vanhu vazukuru vake vese ava vana leo mugabe nanakasuku here mbavha ndodzamakutanga futi kuda kutoteerera kuti mupinde mumatomato hamufunge vanhu vezanupiefu munoti makabvisa mugabe hamuzivi wo futi
makadiko mkomajonga nevamwe vese studio 7 vateereri vose indetwa hameitiri ndiri kunowu cape town funge nhau yamugabe iri kuita kuti rwadza nokubatikana kubatikana kwacho kwazviri kuita vanoda kuchengeta chitunha chakafa kare kare for 30 days kuzvidini zvichiitirwe chizvinhu zvakadaro izvozvo funge kuti munyika mume vanhu vari kutambudzika vanhu vari kushupika mune chembere mune harahwa mune shirikadzi mune nherere dzisina chokudya voda kuchengeta chitunha 30 days pazuva chibhadhariswa $50 mari iyo ikabatanidzwa kuparoperera mwedzi inenge 1500 mari iyoko vakakwanisa kuti vapawo nherera neshirikadzi dzitenge shuga nechingwa dzidye pane kuti vanhu varamba vachitambudzika mfunge ini ndiri kuzwa kubatikana mfunge tiri kuno kumasango tiri kutotendaniswa tiri kurohwa havana kana mwoyo vatotone mwoyo kutoda kutochengeta chitunha chitunha chafa kare kare kana inini ndiri kuzwa kubatikana zvikuru mukoma jonga nezviri kuitika izvi aiwa ngaavige munhu zvichingozikanwa kuti zvapera agonyana kuti alegendi reiko ehe zvimwe zvaakambotitiro zvakanaka takazviona but pari zvinowo kachinonzi chafa chaora zvachinoda kuramba chichengeterwa chii vada kumuvakira piramidhi rei raanoda kunzi avakirwe vakatanga rinhuko kuita mamuzirema vanoda kuvigwa nezvinhu zvakadaro izvozvo ainindarwadziwa mukomajonga nemaitiro avari kuita vanhu ava ah
nyaya yemugabe iri kuvanzwa vanzwa nevazukuru vacho navana zhuwawo masenemu vanhu vemozambiki hakuna kustate house kwaanovigwa vanoda kundomiga kumusha kwavo kwakwe sezvakangoitwa Julius Nyerere andovava purezidendi wetanzania asi akauya akavigwa kumusha kwakwe kuvictoria falls saka nhema dziri kuda kutaurwa kuvanzira nyika yose isu totozviziva kubva kare kuti munhuyu origini yako haisiri Zimbabwe ndonyaya inongovapo saka vanhu vanofanira kuti vazive ndokumbira kuti ibudiswe nyaya yakadai chokwadi ndichecho nyaya youshe muri kutaura munhu uyu haasi she mapurezidendi vakangofa vanongovigwa ende ungadai akatovigwa pakaitwa funeral ceremony yakwe chokwadi chinodikwa ndatenda
ndiitendai mujojo ndainge ndichifunga kuti dai mari iri kuda kushandiswa kuvaka iyi ngaiende inotenga peturu nedhiziri munyika yoregera kushandiswa kuparadzwa zvakare nekuti zvino izvi takuona kuti 13 bhiriyoni dzaimoti dzakashayikwa dziye ndidzodzo dzimwe dzaakunzi mabhiriyoni anotenga kasketi yofushirwa mujecha nyika ichishaya kana fiwewo makiwo akadai so dai hurumende yachirega zvekuti munhu aramba achingonzi 30 days munhu achingonzi ari kuridzwa mhere kuchemo mari yese iyoyo ngaichishanda munyika
hei pastudio 7 apo makadi kumese mese vashandi vekustudio 7 ndinokutendai chaizvo nebasa ramunobata inindoda kungotaurawo zvangu maererano nekupambwa kwevanhu hazvidi kuvanzwa hazvidi kudii isusu tinonzi ana mafira akureva vamunangagwa ndo vanotuma vane timu yavo yavanotuma vachibata vanhu kuti vasaratidzire ava vanhu ava ndo vakabvira kare vachiita zvinhu izvi nanhasi ndo vanhu vanongoita izvozvo, vanhu vehurumende ndo basa ravanoita. Asi ndoda kuti nditaurire kuti vanhu vehurumende kuti itai henyu asi nguva yenyu ichakwana. Mwari ndiye anoona zvose zvinoitika munyika. Hapana zvamuri kuita asi nguva yenyu ichakwana. Hakuna usingafi, munhu wese unoparara panyika. Itai chaizvo. Ivo vamunangagwa ndo vanotuma vanhu vanenge vasingadi kuti vanhu varatidzire. Vanhu vose vakapambwa kubva rini narini narini kusvika ndini nhasi, ndivo vanoita. Ihurumende inoita izvi. Ndinonzi Mafira Akureva, ndatenda hangu. Mazvita imove nezuva rakanaka. Amen.
Kwazuva kwazuvai vashamarare vestudio 7, ini ndeitwa Prosper, ndiri muno muSouth Africa. Hurumende yeZimbabwe dai yagadzirisa zvinhu zvinake. Hapana kwero kuenda kwechitsvene chatiri kuona pane hurumende yeZimbabwe. Kungofa tichingonyeperwa chete. Tichazodai, tichazodai, tichazovake migwagwa, tichazopinza vanhu mabasa. Patina nhasi zvakangotsvana. Zvichita kuti kunyepa kwacho havanyari here varuma? Azvabvira tatobvisa zvedu ZANUPF yaimbomira pasaidi pomboiswa imwe team MTC. At least zvinoite uori hungaita zvingaita nani.
Ndanga ndisingazive kuti vaJulius Nyerere vanobva kuVictoria Falls. Avo vange vari vatereri veStudio 7 vari munzvimbo dzakasiyana-siyana vachitaura vega maonero avo. Aya mashoko avo asina chekuita neStudio 7. Tinokukokai kuti mutitumire mazwi enyu paWhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitaura zvamunofunga pane zviri kuitika. Mukoma Dremon Nyamungu Mabuzana, ndimi mati muri kuda nhamba dzeWhatsApp number, ndinofunga kuti manyora pasi. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu makumi matatu nevatanhatu havasi kuonekwa mushure mokunyura kwechimwe chikepe nemusi wesvondo murwizi rweCongo kumucheto kweguta reKinshasa kuDR Congo. Kunonzi chikepe ichi change chichibva panzvimbo inonzi Maluku chichienda kuKinshasa usiku. Vanhu makumi matanhatu nevatanhatu vakwanisa kubuda vari vapenyu. Vanhu vekuTunisia vakavhota nezuro kusarudza mutungamiriri wavo mutsva. Vanhu mamirioni manomwe vane kodzero yekuvhotera wavanoda pakati pevanokwikwidza vanoita makumi maviri nevana. Sarudzo iyi ndeyechipiri kubva zvaitika Arab Spring muna 2010, apo vanhu vemunyika dzekumaodzanembwa kweAfrica vakatanga kubvisa vatungamiriri vavo vachiti vanoda hurumende itsva. Tanga wandida Paul Matavire. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau. Mutumbi uye vaimbove mutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe unotadza kuenda kumusha kwavo kwaZvimba. Vakanofanobata chigaro chemutungamiriri weZimbabwe Hospital Doctors Association Dr. Peter Magumbei vano pambwa nevanhu vasingazikamwi kuti ndivanani. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC, ndokusiyai muna mutungamiri Nkomo munhau dzeIsindebele.
Soku isika